manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 15 2018 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vafa nechirwere chekorera kusvika pari zvino muguta reHarare chete. Sekutaura kwevakanofanobata chigaro chemukuru anoona nezveutano mukanzu reHarare Dr. Clemens Duri. Ukuwo bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika zviuru zvina munyika yose. Dr. Duri vanoti kunyange hazvo vachigutsikana nebasa riri kuitwa mukurwisa chirwere ichi vari kukumbira vanhu nemasangano ekunze kuti vabatsire mukurwisa chirwere ichi.
Yatinoziva ndechekuti mvurai underground yemupasi ndiyo yanga iri contaminated yakanga yakasviba yakasvibiswa nesuweji yanga yapwanyika pasi apo ndo zvakaita kuti vanhu vanga vachitora mvura kubva muzvi mvura yepasi underground water ndo vakazopesa vane chirwere chekorera.
Pari zvino vanozikanwa kuti vakafa nechirwere ichi muHarare vangani?
Ndeurombo kutsanangurira kuudza ruzhinji rwenyika kuti 28 vanhu vakashaya pamwe nekuda kwechirwere chekorera. Pari zvino tine vanhu 52 vatakakonfirma kuti vane chirwere chekorera muHarare.
Muri kugutsikana here namafambiro ari kuita zvino?
Tiri kugutsikana nekuti munhu wese ari kuisa musoro pamwe chete. Tiri kuedza kubatsirana neshamwari dzedu nesuwesu tovhara tichiedza kuita zvatinogona. Hongu hatingagoni kuzoita zvese asi vanhu unatoona kuti vane chidero chekuti chirwere chipedzwe zvamuchose.
Pane matambudziko here amuri kusangana nawo?
Tinawo matambudziko aripo ekuti isusu tiri kushaya zvimwe zvazvino ngatibatsire kuti tikwanise kuita izvi. Naizvozvo tinokumbira mapartners nevanhu vari kunze kwenyika kuti vaizobatsira kurwisa chirwere chekorera ichi chirwere chetsvina. Saka naizvozvo tinoda kuti izvozvo zvibatsire.
Chii chamunotarisira kuona mumazuva mashomanana ari mberi aya?
Tinotarisira kuti nhamba dzevanhu vari kuafectwa nechirwere chinge chadzikira. Tinoziva kuti kwekutanga kwatakatanga takaudza vanhu kuti vanenge varwara ngavauye kuzvipatara zvedu. Saka naizvozvo tiri kuvaona vanhu vakawanda vari kuuya asi tine kuti izvi izvi vanhu vakuzviziva tichaona kuti vashoma vachange vakuafectwa nechirwere ichocho. Naizvozvo ndozvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika.
Ko, nyaya yevanotengesera mumigwagwa yakamira sei?
Ini ndinongotaura sana chiremba. Tinoziva kuti kana munhu ukashandisa mvura isina kunatsisa zvakanaka wogone kutengesa chikafu chako kusvika mvura yaunoshandisa kana ine utachiwana hwekorera, korera iyo inonetsa kuigadzirisa. Vanhu vanotengesa pasina kuti pasine designated zvinonetsa kuti vanenge vachishandisa inspected. Tinoda kuti vanhu vatenge chikafu mune nzvimbo dzakatarwa kuti ndo dzavanotenga.
Hazvikunetsei here kuti mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi vanhu vachiungana pamwe chete?
Idambudziko rekuti vanhu vanogona kuungana kati kazhinji tinovanzomapurisa tivanowanzotibatsira kutizive kuti vanhu vanoungana ndevapi vacho. Asi isusu tinoti kana muchinge maungana chiregei kubika chikafu chinoshandiswa nevanhu, uyezve kana tichishandisa mafuruto kana zvimwe zvatinenge tinazvo ngatimekei chio zvagezwa. Kana tichigezera mvura ngatimekei chio mvura iri safe.
Dr. Duri, chimwe chamungada kuti vanhu vazive chii?
Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti korera chirwere chinokwanisa kudzivirirwa nemedi kana tikaridza nzira chaizvo dzinoita kuti tichengetedze utano utsanana. Pane munhu unotangira kubva pamunhu uye zvemuri kungo respecta kuti ina chatenga chikafu chisina kugezwa kana chitora chikafu dzofana kugezwa kugeza kumeka sho kuti mvura iyoyo yaboiliwa mvura yekutora iri safe aditi
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Clemence Duri vachitaura vari parunhare muHarare. Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kudzamara hurumende yavapa mabasa, kunyange hazvo hurumende ichiti iri kutyira kuti chirwere chekorera chinogona kuramba chichipararira kana vanhu ava vakaramba vari munzvimbo dzavari kutengesera idzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa yemudhorobha reHarare vanoti havasi kuzobva mumigwagwa mavanotengesera vachiti vari kutotsvagawo kuraramisa mhuri dzavo. Mumwe wevanhu ava ndamailidia wenjere, avo vari kuramba mashoko ekuti vanotengesera mumigwagwa ndo vari kukonzera kupararira kwekorera.
Inini hangu handivirirani nazvo, zvinoda patanga pawanikwa strategy yekuti mavhenda aitei muupenyu kana kuti pavhurwa maindastri here kuti vakwanise kunoshanda, because ukamubvisa seizvo zvine ndikabuda munomu ndoendepi ndonogara kumba wana wodye. Korera iri kukonzerwa manje nemapaipi, ndoona kunge mapaipi agarisa anoda kuchinjwa. Haa, mavhenda akonzeresi korera.
Izvi zvatsinirwa naamai Roselyn Stole avo vanotengeserawo pakati pedhorobha. Vafara ikombiro vanoti zvavanotengesa hazvidyiwe, saka nokudaro hapana chikonzero chekuti vadzingwe mumigwagwa.
Makara ari kuita zvezitanda tichitizizi why am saying kuti matiriti vemusiriri nekuti tisi kutengesa zvinhu zvisingadyiwe zvinokonzeresa korera. So isu tikuti isizi kana mati tisi kutengesa mabhegi nemabhuku nechishi nebhutsu nemabhande tobuda mutsiri tichiti pai pakuenda pakuti titengeserawo pakati nhake panosvika wanhu, kwete pakuti motisa kusango usingasvike wanhu.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vamunyaradzirimbi vati hurumende inofanira kutanga yavhura makambani kuti igozodzinga vanhu mumigwagwa.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti, tiri kurwadziwa yaamho nenyaya iri kuitwa nehurumende yaED yekuti tiri kudzimba mumarodhi. Isusu tiri kuda kuti tibatsire mhuri yedu, tiri kuda kuti tione ndiwo mabasa chete atakwanisa kunge tinawo kubva pakanzi tichawana mamiriyoni emabasa. Saka semavhenda tabvumirana ende tichawirirana kuti hatisi kuzobuda murodhi ende hatizi kuramba kutengesa, ticharamba tichingotengesa tichienda mberi kuti zvinhu zvinake, nekuti nyaya iripo haisi nyaya yekorera. Korera yakabvira kare iriko bva 2008, inyaya yehurumende isingachadiwi. Hurumende yaED haichadiwi, ndo iri kukonzeresa korera. Hurumende yaED ndo chete yatiri kuti hatichadi. Isusu tichatengesa kusvika zvanaka, ticharamba tiri murodhi kusvika zvanaka semavhenda.
Mashoko aya akatsinirwa nameya weguta reHarare vaHebert Gomba avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu havafaniri kungodzingwa sembwa mumigwagwa.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana, ivo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka. But it's a good iko zvezvi tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key.
Asi zvave kuita kunge pane kusawirirana mukanzuro yeHarare, sezvo mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vakaburitsa mashoko ekuti vanotengesa vanga vapiwa kusvika nhasi kuti vabude mumigwagwa vasingadzingirirwe senzira yekurwisana nechirwere chekorera, vachiti izvi zvichaita kuti dhorobha rigare rakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vakashanyira muzinda weStudio 7 muAmerica nezuro vakaita hurukuro nevashandi veStudio 7. Mushure mezvo vakazoita hurukuro naMarvelous Muhlanganya huye pamusoro penyaya dzakawanda. Ambassador Nichols vakati hurumende yavo iri kuedza nepose painogona napo kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, zvikuru korera yanetsa.
I was just visiting the Centers for Disease Control in Atlanta last week and had the opportunity to discuss this issue with them. Mm-hmm. We have an excellent relationship with Zimbabwe on issues of health, and I was very impressed to hear the close coordination and work that's being done.
Ndanga ndichishanyira bazi rinoona nezvezvirwere muAmerica, Centers for Disease Control muAtlanta, uye ndakava nemukana wekutaura nenyanzvi dzeutano idzi. Tine ukama wakanaka chose neZimbabwe munyaya dzeutano, uye ndakanzwa kufara nemushandira pamwe uri kuitwa nehurumende yeZimbabwe neCenters for Disease Control.
Ambassador Nichols vakatiwo chinhu chinokosha kuti vanhu vawane mvura yakachena.
Cholera is a preventable disease, and one of the most important interventions is dealing with water and access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean potable water.
Cholera chirwere chinodzivirirwa. Chinhu chakakosha ndechekuti vanhu vawane mvura yakachena. Tinoda chaizvo kushanda nevanhu veZimbabwe mukusimudzira kuwanikwa kwemvura yakachena.
VaNichols avo vakatsiva vaive mumiriri weAmerica kuZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr., vanoti vari kudzokera kuZimbabwe svondo rinouya, uko vachaenderera mberi nebasa rekuona kuti America yabatsira Zimbabwe. Vakati vari kufara kuti pave nemushonga uchapiwa vanhu senzira yekudzivirira chirwere chekorera.
There's also a vaccine, an oral vaccine, that can help prevent cholera. Now, it's not 100% effective, but it does help people either prevent infection or recover more quickly if they are infected. And we're working with the government of Zimbabwe on a vaccination program that hopefully would cover 300,000 people.
Pane mushonga wekunwa unogona kudzivirira cholera. Kunyange hazvo usina simba rakanyanyisa, mushonga uyu unobatsira zvikuru kudzivirira korera, uye munhu anogona kupora nekuchimbidza kana achinge abatwa nechirwere ichi. Uye tiri kushanda nehurumende yeZimbabwe mukuwanira vanhu mushonga uyu. Tinovimba kuti vanhu vanodarika 300 ezvouru vachawana mushonga uyu.
Pamusoro penyaya yekorera, Ambassador Nichols vakatiwo Zimbabwe ikazadzisa zviri mubumbiro rayo remutemo rakatambirwa muna 2013, zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani avanoshidzana nawo zvinobviswa nehurumende yeAmerica. Ongororo yesangano reWomen and Law in Southern Africa, Zimbabwe, richishanda nerimwe sangano rekuSweden, inoratidza kuti kunyange hazvo bumbiro remutemo richipa madzimai kodzero dzekuti vawanewo zvikamu 50 kubva muzana paminda, izvi hazvisi kutevedzerwa zvachose. Ongororo iyi yakaitwa muna 2017, uye chinangwa chaive chokuona kuti zviga zvebumbiro remutemo zviri kuzadzikiswa here. Chinangwa chaive chekudzidzisa madzimai nezvekodzero dzavo. Ongororo iyi yakaitwa naDr. Manase Kudzai Chiweshe naDr. Sandra Batasara vekuSociology Department paUniversity of Zimbabwe. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chiweshe kuti tinzwe zvizere.
Chakaita kuti tinyaita ongororo iyi ndechekutizvo mukatarisa constitution zvairi kutaura iri kutizvo 50-50 allocation between men and women. Saka chatoda kuziva ndechekuti tichienda mumberi, remember panguva yacho iyo ndopakambotanga tsana kudzidza kuti parakwa land audit zvinogona kuitwa downsizing. Saka panga paine opportunity yekutizvo pachabuda imwe land ichabuda kana kutizvo pa downsizing nemafarms pachaita land available. Saka tinonzwisisa kuti izvo 50-50 yataurwa muconstitution iyi, pane mamekanisms here aripo so far ekuinshuwa kuti izvo yaitika. Nekuti mukaona mukaenda tikamutesa nevanhu vari paground vari kutaura kuti izvo some of the key findings, vakati havasi kuziva kuti izvo pane provision ye 50-50 ministry iri kuti izvo mawaiting list akadhominitwa nevarume, saka todi nevarume ndivari kuapply vakadzi havasi kuuya. So that was one of the key issues to understand in terms of access yevakadzi to land, agricultural land specifically, kuti izvo zvakambomira sei neconstitution iyi. Patsvakurudzo yedu yanga isingori chete paconstitution, takaenda futi kumacommunal lands tikatatarisa futi kuti constitution zvairi kutaura, and it ine provision constitution yekuti izvo we must respect traditional institutions. Yozotizve paimwe painotaura kuti aiwa hapana mutemo wekuti izvo vakadzi vanodzvanyirirwa unobuda muconstitution inoiyi panyaya dzeproperty neinheritance neland access. But isusu tiri kuti izvo kumacustomary areas uku, nekuti minda iri kunzi ndeye mhuri kana kuti ine madzateguru, pane zvakawanda zvinoitika zvekuti izvo vakadzi anonzi mutorwa akaroorwa, saka hakwanisi kuwana munda munoyi. kana kuti uyu mwana wedu acharorwa pane zvimwe kwachaenda saka kwanise kuwana munda vakarorwa vakarambwa vaya vakadzoka vanongopiwa kamunda apapo bhati kuti vanyatsowana munda chacho yekunzi uyu ndewake uyu zvinonetsa kumbarwa ikoko
saka makatora nguva yakareba zvakadii muchiita ongororo renyu
ongororo redu takaita about a month tichiita ongorore takanyanyoconcentrata kwamakoni rusape nechi
Dr. Manasi Kudzai Chiweshe vakanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vange vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Misha inodarika milioni imwe chete haina magetsi nhasi mumatunhu eNorth Carolina neSouth Carolina muAmerica zvichitevera kurohwa kuri kuitwa matunhu aya nedutu mupengo reHurricane Florence. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mupengo iri riri kuramba richikonzera mafashano emvura akanyanyisa. Dutu mupengo iri riri kuita makiromita makumi masere paawa imwe chete. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa isu nyaya yaamai Nyaradzo Makamure avo vakashaikirwa nemurume wavo vaKempton Makamure mugore ra2000 asi pari zvino vasati vawana pfuma yenhaka. Tabata gweta raamai Nyaradzo Makamure muzvare Jesse Majuni nemukati tsananguriro kuti zviri kufamba sei panyaya yaamai Nyaradzo Makamure.
Pane nyaya dzai dzinobata chaizvo mwoyo dzinorwadza dzekuti vanhukadzi vachirikadzi dzinotadza kuwana ndingati kodzero yadzo pamutemo nekuti zvinoitika vanhukadzi vanosirarama upenyu hwakati rebei kune chirikadzi dzakawanda kupfuura tsvimborume saka dambudziko rinobata vanhukadzi zvakanyanya nemamiriro akaita upenyu saka nyaya yakafanana seyamai Makamure inotosuwisa nekuti vamakamure vakashayika mugore ra2000 pane makore gumi nemasere vashayika asi nanhasi urongwa hwekuparadza nhaka yavo hausati hwatombodii kana kudii. Ndakakumbirwa namai Makamure ndine mvumo yayo kuti nditaure izvi kuti ndivamirire munyaya iyi saka ndakati ndikutokatika maroona zvekuti makore esaya chii chiri kuitika vamboedzawo kuenda uko neuko vachibvunza vachitsvaga mamagweta but vamwe vachiita kunge vachidududza nekuti ini vamakamure vakatondidzidzisawo ndiri gweta handiti saka vamakamure ndivo vamwe vemagweta makuru anga ane mukurumbira vaidzidzisa ini ndivo vakatondidzidzisa yainzi History of Roman Dutch Law kuUniversity yeZimbabwe. Saka uye zvavakabva mukurumbira nekuita zvematongerwo enyika ndo vakatanga nekupikisa hurumende yakanga iripo mapato ainzana na Forum for Democracy in Zimbabwe zvakadaro. Saka zvita kamwe sero ndori kunetsawo Makamure asi ivo vanhu vakaita samai Makamure nemushakabwe murume wavo vanhu vanga variwo pamusorosoro kana zvichinetsa kudai zvokuparadza kwenhaka kuzotiwo kune vamwewo vatori pamwe kure vasina vavanoziva kana vasingazivikani zvinotonetsawo zvakatiwo nyaya yavo hongu yatinetsa yapedza makore ese asi zvinofadza kuti munyaya yepfuma iyo yenhaka ivo vanotovawo pazita ravo ripo pamatitle deeds emba noti imba ndeya chinhu chikuru chavanga vainacho asi ivowo vakanyorwawo pamatitle deeds saka ndinodada navo nekuti vakadzi vashuma vanozonyanyotambudzika zvakanyanyisisa zita ravo rinonge risitomboripo zvachose pamapepa anonyorwa kunzi imba ndeyani.
Imi sagweta munoyambira chii madzimai vanenge vapinda muyanano?
inche kutanga nukuzi wote wanukazi vasa pinde mnyana na wasi na samba ya urumende inotala uti mingi mingi Jane akarorana na Peter ngapasa topindo mwana na pasi na samba ya urumende iyo inonji mchato yaka kosa isunga mbobiri wano wanongo bitiru wapuma wogara shawo wasi na pepare urumende are mangwana vanonetsekera uye vanotozotinetsa isusu magweta nekuti nyaya dzavo dzinenge dzakunetsa kurudunura pamasungikira dzinenge dzakaita sandochekutanga tichiyambira zvakare vabereki vari kuteerera vane vana vavo vanasikana tovayambira kuti pate panouya mukwasha achitatsvakirai kuno musamhanye kungotambira pfuma musingatorongi nekubetsera mwanasikana wenyu kuti tsamba yehurumende muchato anoiwana kupi zvinotoda kuti mutotaura imini vabereki vana mai vana baba vana atete vakateerera kuti nhaye mukwasha muchato uriko rini kwete kuti zvazvokuti vanhu vanotoomeserwa kunzi iwewe hatikupi muchato muri kutokaurisa mwanasikana wenyu nekuti upenyu hwevanhukadzi hwakati womei chipiri noyambira vanhukadzi kuti vati kana vaipinda muwanano vanyorosa muchato ngavaone kuti pese panotengwa pfuma yemumusha umu vawane kuosita ravo ripo kutova nevamwe vanhukadzi munge vanotoshanda vachiisa mari dzavo asi voona vanyoresa zita remurume iye woshaikwa pazviri zvinogona kuzonetsa nekuti kunyanya pavanhu pavanoparadzana nerufu pfungwa dzevanhu dzinosiyana kuhama dzimwe nguva zvinondonetsa uyezve pakazoita wo murume akazondotora vamwe vakadzi akadii akadii unenge uchingoshanda dikita rako richingozodyiwawo zvaro nevakangwara noyambira kuti vanhukadzi ngavaitewo kuti vanyorewo ivo mawili avo pachezvavo uyezve vakurudzirewo kana varume kuti vanyore mawili nokuti ukanyora wiu pane anonzi executor anofambisa nyaya yekuparadzanaka anogara atovepo hapazodiwi kuti master vehigh court vanenge varivo vanofambisa mutemo wekuparadzanaka unonzi administration of the state act vatozokope kamusangano kemhuri kuti vanhu varongane kuti ndiani achava anenge achitungamirira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesi Majome. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, muchitendei.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa na Jonga Kandemiri.
Zvinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere chekorera iro rabata maguta akati wandei munyika. Muhurukuro yedu tiri kutarisa zviri kuitwa nevanotengesera migwagwa avo vanonzi vane chekuitawo nekuparadzirwa kwechirwere ichi kuburikidza nekutengesa zvekudya. Tabata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasamero Wadzai. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaWadzai. VaWadzai, tinoona kuti guta reHarare nemamwe maguta ane nhengo dzenyu ari kusangana nedambudziko rechirwere chemanyoka chekorera pamwe chete netyphoid. Imiwo sevanotengesera migwagwa kana vanorarama nekutengesa makamirawo papi panyaya yedambudziko iroro?
Tinoda kutangawo nokupakuchema kwatinako seboka nevamwe vari mumo dzeZimbabwe dzatiri kubva ziri kushayika nenyaya yekorera netyphoid yadai kupararira munyika mose. Isusu maonero atinozviita ndeyekuti korera inokonzerwa nekusawanikwa kwemvura yakachena, mvura yatingati inomwika isingazopi zvirwere izvi. Korera chirwere chakare kare kuti zvinotonyadzisa kuti nyika inzwike kuti vanhu vachinzi vafa nechirwere chakare chakadai. Saka zvinotipawo kuchema kukuru seboka, zvinotipawo kuchema kukuru sevanhu vanoita zvokutengesa nemibati yemaoko. Asi chikumbiro chedu chatingori nacho kuvakuru vehurumende chero neveHarare sitisambe kwatinonzwa kuti ndokwanyanya kuparara chirwere ichi ndechekuti ngavape mvura yakachena kuvana veZimbabwe. Ngavagadzise nyaya yekukolektwa kwemarara yatinoti suwa pachirungu, suwa zviri kubhesta zvichingodaro zvichifamba masiti ndopa tinoona kuri kubvira korera iyoyi. Asi chakudiwa izvezvi ndechekumeka shuwa kuti vanhu vabatana zvoonekwa kuti zvogadziriswa sei nyaya iyi, nokuti chakakosha kuchengetedza upenyu hwevanhu. Hatifadzi kuona vanhu vachifa neuwandu hwakadaro.
Tiri kuonawo zvakare mamwe matanho ari kutorwa ekuedza kudzivirira chirwere ichi ari matanho anobatawo mashandiro enyu akafanana nekuramiswa kwekutengeswa kwechikafu mukati meguta reHarare, pamwe chetewo nekumisha yebudiro neGlenview nekutengeswawo kwemichero nemiriwo, zvichinzi ndo zvimwe zvinogona kunge zvichiparadzira chirwere ichi. Muri kutambirawo sei matanho aya?
Isusu ndofunga tatinozotaura kuti nyaya dzevending hadzidzo dzatingati dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi. Nyaya dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi inyaya dzekushayikwa kwemvura, inyaya dzekusakolekwa kwemabhini, inyaya dzekuti masuwa anenge achifamba mumastriti vana vachitambira mumadhaka imomo. Saka tinokurudzira isusu hurumende kuti itange yaongorora nyaya dzezvogadzisa nyaya idzodzo, nokuti zvevending zvagara zvichingovapo kubva kare. Takaendeswa kuzvikoro isusu kuti tipedze zvikoro nenyaya dzevending, asaisodzi haina kumbobuda. Tinobikisa danho rese rinokanganisa kurarama kwedu, nokuti kupinda mastriti hazvirevi kuti tiri kuda kupinda masiti, tiri kutsvaga raramo. Saka mafungiro edu isusu ndeekuti hatisisi isusu mavenda ari kukonzeresa pararira kwekorera.
Imiwo chii chamuri kuita kana matanho apa amuri kutorawo sesangano revhiset mukuedza kupa dzidziso pamusoro pechirwere ichi? Nokuti tinoona vakawanda vari kuti havasi kuwana dzidziso.
Dzidziso tatotanga. Ndofunga kana maiteerera zvimwe zvinhu zvatikuita kugweu mavhiki apfuura taitovawo nezvirongwa zvokurudzira vanhu mamembers dzedu kuti aivashandirai pakachena, inzinze vai mune mvura kana muchitengesa mafruits vanhu vasabatira zvirwere zvakadaro. Tine makambeni dzatatotanga wezenyu muno muHarare kuti ngatishandire pakachena, nokuti tagara isu tinokurudzira vanhu kuti vashandire pakachena.
Aiwa, tinotenda zvikuru awadzai nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tinotendawo nomukana wamatipa wemukoma.
Manga makateerera kumukuru wesangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vasamero wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, tichiti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 2, Herentals 0, Blauwe City 1, Chicken Inn 1, ZPC Kariba 2, Highlanders 0, Yada 1, Ngezi Platinum 0, Caps United 1, Shabani 1.
Mano niti baari uno day, uno day. Andizo zowa garambira my day. Tama nishuti kuli gara kuwa miliwa. Chuuze kujikana waka mocharisa uno sway, uno sway. Bano mochi nzenza, si moyo mochi, angi mo nzenza. Amaru menda kato ida nzenza iyo ya. Tarara mira nzenza iyo. Iyo ino ita niko nzenza iyo ya.
Kambo nzenza kanobva kuna HQ. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America ino ndicharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
soku izika